Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk Diaspora Forum. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Wednesday, July the 10th, 2019. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Tonight we are talking about the production of passports, which has ground to a halt, leaving dozens of Zimbabweans stranded outside the country or trapped within.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
Remember, we are streaming on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also live on our websites www.voashona.com, voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com.
Public frustration is growing across Zimbabwe, where dozens of people trying to get passports to flee the unfolding economic challenges are grounded as government fails to produce travel documents because it doesn't have money to buy printing paper. Authorities say there's a backlog of 208,000 applications, but the country is only producing 50 passports per day.
To underline the gravity of the matter, some recent applicants have been told to check their passports in 2022. Human rights lawyers say this is not just an aberration, but a human rights violation.
Yebo, zihlobo esithandekayo ngabalitshona njani kumagumbiwo mane womhlaba yikudibana kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje ntambama kungolwesithathu mhlazima zilishumi kuNtulikazi. Udaba esingalo lamhlanje kuDiaspora Forum ludaba lwama-passports. Kasatholakala ama-passports. Lutaba esingesa viga ngalo kunsukwana ezedluleyo kodwa kaluyindawo lolutaba ngoba lolutaba luyaxila i-government iyasadalala ngamandla isehluleka ukuproducer ama-passports. Sikhuluma nje kulabantu kulama-applications afika wona 208,000 ngokutsho kwakhe uhulumende. Abanye sebelesikhathi sebeleminyaka emibili emithathu ba-applya kodwa kakaphumila namhla lawo ma-passports. Isizathu ukuthi uhulumende uthi kalayo imali yokuthenga iphepha elenza ama-passports. Ngokunjalo abantu abaningi abazama ukusuka elizweni baphume ngenxa yokudilika komnotho bayedinga imisebenzi kwamanye amazwe. Kungaba eBotswana, kungaba seSouth Africa, Zambia, Malawi, the United States, United Kingdom. Kabe nelisi ngoba kawakho ama-passports. Ukuze uphume elizweni ngaphandle kokuthi uyengena kuLimpopo, uyeqe uye eSouth Africa, uweqe umngcele, uriska ukudliwa zingwenya. Kayikho indlela ongaphuma ngayo elizweni ngaphandle kwe-passport. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje. Amagqwetha aya kusola kakhulu lokhu ngoba athi ikwephula ilungelo loluntu. Abantu balelungelo lokuthola ingwalo zokuhambisa baphume elizweni baye lapho abangaba befisa ukuya khona yiloba yisiphi isikhathi, okuyinto engasenzakali eZimbabwe ngenxa yalolu daba. Sifuna ukuzwa ke kini lamhlanje, ikakhulu abakudiaspora abangaba labo belama documents a-expireyo sebezama ukuthi bathole amatsha ukuze babuyele eZimbabwe kodwa besehluleka. ngodubo olufanayo. Sifuna ukuzwa ke kini lamhlanje lingaba sekhaya lingaba phandle kwelizwe uhlelo ngolwenu kasixoxene.
Ndizo zvocha izvo ntungamiri Nkomo, mashoko auri kutaura iwayo ndiwo abata vana veZimbabwe vakawanda. Dambudziko hurumende iri kukundikana sezvainotarisirwa kuti inge ichidhinda magwaro ekufambisa kana mapasipoti. Takanzwa gurukota rezvemukati menyika vakaine matema muna kubvumbi anove April vachitaura kuti nguva iyoyo ofisi yekwa Registrar General yakanga ine backlog yemapasipoti anokwana kuita 208,000. Asi vachitidai zvinhu zvaifamba zvakanaka, ofisi yaifanira kunge ichiburitsa mapasipoti kana kudhinda mapasipoti anokwana kuita zviuru zvisere 8,000 passports or documents pazuva roga roga. Asi sekunzwa kwatiri kuita mazuva ano zviri kutonzikana yarwisa, ofisi iri kuita mapasipoti anogona kuita 50. Ndo matambudziko hurumende iri kuti iri kukundikana kuwana mari yekunze inodiwa kuti munhu anga achigadzira kana kuti vanga vachigadzira vanga vachitenga mapepa ekunze pamwe neingi kuti vagadzire mapasipoti iwayo. Zvaakuita kuti vanenge vachida magwaro matsva ekufambisa kana manew passports vaakunzi munodzoka muchitarisa kana kuti munotarisira kuzowana magwaro enyu muna 2022. Vanenge vachida kurenyuwa mapasipoti anenge aexpire, tiri kunzwa kuti vamwe vari kuudzwa kuti munomirira 18 months unove mwedzi gumi nemisere kuti magwaro aya anga achibuda, nemagwaro aya anonzi echimbi-chimbi, maemergency documents, tiri kunzwa kuti ari kunzi aiwa tarisirai iwo kuma 18 months, 15 months ikoko. Saka hapachisina chekuti munhu anenge achinda apply emergency document kana emergency passport kuti unge uchikwanisa kugadzirisa zvinhu zvako. Ndo zviri kunzi nemagweta anorwira kodzero dzevanhu. Hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu nekuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine kodzero kuti chinge chichiwana magwaro ekufambisa iwayo. Tichitarisa section yemu citizenship kana kuti yemugwaro redu constitution section 35 iri muchapter 3 citizenship inotaurayo kuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine kodzero yekuti chinge chichiwana gwaro rekufambisa kana mamwe matravel documents. Anzi, all Zimbabwean citizens are entitled to the following rights and benefits in addition to any others granted to them by law: A, to the protection of the state wherever they may be; B, to passports and other travel documents; and C, to birth certificates and other identity documents issued by the state. Ndo zviri kunzi nemagweta pari kutyorwa kodzero, nekuti kana iwe uchida gwaro rekufambisa pasina zvikonzero zvinoita kuti unge uchishaya gwaro iroro, zvekuti unganzi une mhosva dzawakapara dzinoita kuti usvikirwe kunzi ungangotiza uchisingazodzoka munyika, unofanira kunge uchiwana gwaro rako. Ndo zvatoda kuti tinge tichinzwa nhasi, ndo zvatiri kukurukura. Vari kunze kwenyika hanzi vakawanda vari kuitawo dambudziko rekuti pasipoti kana yaexpire, paunotumira magwaro ako kumusha kuti harenyuwe, wotoziva kuti uchatarisira kana gore nehafu kana makore maviri usati wane gwaro iroro, zvichireva kuti unogona kunge usingafambe ukwanisa kufamba kubva munyika iyoyo kuenda kune imwe nyika, nekuti unenge usina pasipoti kana wakanga usina imwe pasipoti yeimwe nyika yaunenge uri, sezvo mitemo zvakare weZimbabwe panyaya yedual citizenship uri kunetsa, zvichireva kuti vakawanda vanenge vaine sarudzo yekuti ndoda hangushandisa Zimbabwean passport chete, zvine zvichireva kuti unenge wagrounded ntunga.
Yebo Jonga, and we have our first guest. I think we have both our two guests, and that's Ngabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, as well as human rights lawyer Dewa Mavinga. Good evening, gentlemen, and welcome.
Evening to you, and evening to listeners.
Thank you so much. Mr. Mabena, you go first. This is a major, major, major problem. And I imagine many people in South Africa are facing the same issue. Can you talk to that?
The biggest challenge that we have is that we have people that are on special permits, their passports have expired. They need a new passport so that they transfer their permits to the new passports, and they can't get those passports It means that they cannot travel until the situation is resolved with children born in South Africa or students also who are applying for study permits. They are still awaiting their passports to be processed. Some still want to apply for the passports. They cannot do so because of the passport challenges back in Zim. So it is a huge challenge because if people do not have access to passports, they cannot regularize the SPA in South Africa. So this is the challenge that we are facing.
Mr. Mavinga, your first words on the issue of passports.
Well, it's a reflection of the absolute failure by the government of Zimbabwe and a failure to prioritize this important right, a constitutional right for every citizen to have a passport. Is the access affordable? There is no reason why the government of Zimbabwe can spend lavishly elsewhere and not prioritize this basic right for Zimbabweans. Many, many Zimbabweans in their millions depend on passports for their livelihoods outside of the country, for work, for studies, for emergency issues, and even including medical care, and they will be unable to access all those things because their basic right has been violated because of negligence on the part of the authorities in Harare.
Mr. Mabena, you talked about Zimbabweans who are on special permits. May you tell us exactly the type of problem they are facing with regards to the Zimbabwean passport issues? Because these people, they have South African special permits. How is it connected?
The old passports that they have had have now expired, and now they are applying for transfer. Because if you have a passport that has expired as a permit, you need to get a new passport so that you transfer your permit to the new passport, even if the permit is valid. But because now you have a valid permit but not a valid passport, that is the challenge. Because people obtained their passports at different times, others they received their passports in 2010 and so forth and so forth. So some passports in 2019 have expired and they need to be renewed. So it's an ongoing process which they do. So this year they are having these challenges of renewing these passports.
Oh, thank you.
Selike lazama yini ukukhulumisana lo hulumende weZimbabwe Mabena ukuthi mhlawumbe abantu laba bengaphiwa ipriority wona lawa ama passports angu 50 adindwayo ngelanga. Mhlawumbe baphiwa ipriority ukuthi kudindelwe bona.
Asikabi lenhlanhla kodwa sathi sibuza abanye abasebenze ofisini ka-Register General eHarare bathi bona kakula phepha lama-passport. Sabona futhi ezindabeni ukuthi sokune-corruption ukuthi nxa kumele uthole i-passport sokumele ukhiphe imali ephezulu ukuze i-passport yakho iproseswe. So-ke kasikatholi-ke ukuthi sikhulume lo ambassador ukuthi babone ukuthi abantu abangapha bayaphiwa i-priority.
Anzi nemumwe jonga, anzi, the only thing that's not in short supply in Zimbabwe is poverty. Ma passport apasina, mvura apana, magesa apana, mare apana, saka anzi zwanetsa. Asi urombo maningi.
Wataura nyaye magesi ntunga, ndanzwa wamwe wachiti magesi arikunzi arikunetsa. Nekuti hakuna mvura yekupomba magetsi, yekugaya magetsi. Then vemvura varikutadza kuwanisa mvura nyika nekuti hakuna magetsi kuti vagaye mvura. Saka zviri kupindana pakaoma. Vamavhinga, mungatsanangura here pamusoro pematambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe nenyaya dzemapasipoti dzemagwara ekufambisa?
Pane matambudziko akawanda zvikuru. Ngatitorei semuenzaniso. Vana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe vari muSouth Africa, vamabhena vataura nyaya yemapemisi ari kupwara maZimbabwe special exemption permits. Vazhinji vachona havakwanisi kuti vapiwe mapemisi aya nekuti kunenge kuchidiwa mapassport matsva, kureva kuti havagoni kuenda mberi nebasa. Vanenge vasakakwanisi nekuti kuZimbabwe havasi kupiwa mapemisi. Vazhinji vane vana vari muzvikoro munodiwa mastudy payments, munofanira kuiswa mumapassport. Zvese izvozvo zvinovhirimbika kana kuti vafambe vakasununguka vanenge vasingakwanise, nekuti havana magwaro avanofanira kupuwa pamutemo ari kodzero dzavo, tichasabumbiro remutemo rezimbabwe. Hurumende yezimbabwe yakundikana zvachose, asi tinokurudzira kuti dei yaikwanisa kuziva kuti ndepapi pakakosha panofanira kuiswa mari yenyika, kwete kupedza mari vachipamba vanzendo dzisingaperi, vasingakoshesi nyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvidzadzikisirwe kodzero yekuva nemapassport nemamwe magwaro ekufambisa anodiwa pamutemo.
Thank you so much. Vamafinga, rambai muri parunhare. Ntunga, anongotarisa mashoko atawana iye zvino kubva kuvateereri nevatariri vari kuteera chirongwa paShona Facebook page yedu. Hanzi namukoma Onias Nzuwa, hanzi haitozombokwanisiki zvachose koita padhimhaka. Hanzi maswera sei at VOA Studio 7, aiwa taswera zvakanaka zvikuru. Then mukoma Tawanda Gucha, hanzi ZANU-PF must go forever, we are tired. Wabu wati ndifonere, tishaedza kuwabata. Then tina mkoma Tawanda Gucha, hanzi imba vaidzo mkoma Jonga, hanzi wakuti imba vaidzipi za waru kutaura. Titus Mkucha, magadi mkoma Jonga, ndimbovunza wangu kuti nyika yedu ichazo na kawere, sedzimwe nyika oro iri kutoenda kumawere. Then Tawanda Gucha, hanzi yafa iyo Zimbabwe mkoma. Gracian Mutumwa, kuoka na waru kuda foreign currency. Ngavangoti vanhu vabhadharikane foreign currency yacho. Kwa isu tunoshanda diaspora, tunaita seti na mapassport. Shukana mkoma Tawanda Gucha, kutorega, kuri nani. Mkoma oni ya Sinzua waka dzoka shakare, shukanzi, ava wanu, wamuru kuti wakuru wenyika ava, waka dzungaira chairu, kozi, avanga ati foreign currency, haicha shande Mzimbabwe. Now, mapepa emari, anogadzirwa kunze kwenyika, mapepa ema passport also from other countries. So where are they going to get those papers without foreign currency? Is that possible? Ndozi rukubwa kwa atereri mtunga.
Mnumza na mapena, usaa konekungwe. Utunga luga mapena.
Yeah, that's it. Tumunga mtereri, tishimira kutuwa mapena wadzoke. Alo.
Alo, ma. Aswera seba jonga.
Titaswera ndawa mananda era.
Ndiyo, zawari kutawara, wakasununguka.
Thank you so much, rambaye mchisununguka.
I've got a question direct to Mr. Dewa Mazinga.
Yes.
You know, Farah can understand what you're talking about, Papa, because there are a lot of things that I would want to understand from him. You know, Mazinga, same kuru, my human rights, vanodai kutitarisira mitemo kuti pavhuniwa mutemo ndepapi, pari kutiwa mutemo zvakanaka ndepapi. Ndanga ndichida hangu kubvunza kuti pane here imwe nzira yavakamboatemta kumbonosangana kuna purezidendi vachibvunza kuti nhai purezidendi, ko zvamati mapepa hakusisina, what is the solution? Nokuti vana mapasipoti rava dambudziko kana kuedza kuatemta kusangana vona minista. Chigonzwawo vachitaura vachiti muripoti yavo he attempted to see the president, but president vakaramba kusangana navo. Ndakaatemtira kusangana naminista wehome affairs kuti ndibvunze mibvunzo iyoyo kuti zviri kufamba se, because constitutional right yemazimbabwe kuwana mapassport. Zvino vakatadza kusangana navo, but zvitaura zvataurikana nzira yekuti constitutional right ivo vasati zvevambodotaura, nokuti position inova Dewa Mazinga position yakakura zvikuru zvokuti I doubt very much if the doors can be closed whenever you want to see the president or any other rank of the government officials. Handifunguti vanga vhariwa. Saka ndaida hangubvunza ipapo kuti pane pavakamboatemta here.
Regai tivanzwe vamavhinga, mubvunzo uri kubva kuna vamananda. Hanzi, have you ever attempted to meet with President Emmerson Mnangagwa or Home Affairs Minister, Minister Kane Matema, over these passport shortages?
Regai nditange ndichiti hongu sesangano reHuman Rights Watch tinopota tichiita musangano nemakurukota makuru emuZimbabwe kusanganisira mwedzi mishoma yapfuura negurukota rezvejustice vaziyambi zviyambi zvatakaita musangano navo pachena, tichionesana kukosha kwekodzero dzevana veZimbabwe dziri mubumbiro remutemo. Saka izvi zviripo tiri kuzviita, uyezve iko zvino kutaura kwatiri kuita panotova nechikumbiro chiripo chekuti tiite nhaurirano nemutungamiri wenyika. Tava nemwedzi yakati kuti takamirira takateya nzeve. Asi zvakare kuno kwatiri kusouth africa chonzerapura ndanga ndichitoita musangano navamabhena tiri vaviri tichitaura nyaya yedzidzi semapasipoti nemapemiti tichionesana zvakare kuti zvinokosha kuti titaure navahama dziripi mumiririri weZimbabwe kusouth africa tivaonese zvinofanira kuti zviitwe nechimbi chimbi. Asizve dzinonzwa hadzirimi iko zvino kutaura kwatiri kuita hurumende nevatungamiri vese vanenge vachitonzwa mashoko kwatiri kutaura sevana veZimbabwe kuti hazvinaki kuvashayisa kodzero dzezvitikinyani zvekufambisa. Ngazvigadziriswe izvozvo. Asi zvakare wezve vamanhandakaa vachinge vaine imwe nzira yavainayo yekuti kuda tingafuma tiine musangano zvichida titsenga mhandire tichitaura nemukuru wenyika zvakangonaka isu takazvipira tiripo tinouya nemagwaro edu tojekeserana kuti kodzero dzingasimudzirwa nenzira ipi. Ndatotaura zvakare kuti aiwa imwe nzira ingashandiswa kurega kurasha mari nenzendo dzisina maturo toisa mari kumapasipoti kukoshesa kodzero dzevanhu.
Maita vamavhinga vamanhanda, ndodayira kuti muwanzwa zvabva kuna vamavhinga vachipindura mubvunzo wenyu.
I think vamananda
ndofunga nhare yavo yadonha zvakare. Handizivi kuti vamabhena vadzoka here. Mr. Mabhena,
hanzi tine mutereri. Mulaleli, mutereri wakadi yako? Halo mutereri.
Makari baba.
Aiwa tinofara, makadi henyu?
Tirinani, murutaura namukoma Shepherd kuBotswana. Shepherd Marumbwa.
Va Marumbwa, tipewo pfungwa dzenyu.
Pachirongwa chiripo ichichi baba chauya zvakanaka, ende chauya panguva yandanga ndichisuvira kuti ndechambopinzawo pastudio 7. Panhau dzemapasipoti idzi baba, ndiri mumwe womumwe akatobvako kumusha uku kumoziva zvinoti afecta zvakanyanya kunyanyanyanya steric sesi isisu macross border vanoshandira kunze kwenyika. Unoona its like tiri muno muBotswana, ukabatsirwa mwana wako muno muBotswana, vanoti within 3 months, it's a must kuti within 3 months mwana wako unofanirwa kuti abude, ange achibuda munyika yeBotswana andogadzirwa pasipoti rake rekuZimbabwe kunyika kwake, then obva odzoka ozomuitira pemiti. Inini ndakabvako ndine vana vangu 2 vanga vabarirwa muno muBotswana, ndikaenda kuZimbabwe kwacho ikoko. Ndichindosvika ndakaenda kumakombe street ndichindoti ndiri kuapplyira vana mapasipoti so that ndikwanisewo kugara nemhuri yangu panzvimbo. Izvezvi kutaura kudai baba, mhuri yangu ndakatosiya kumusha. Uchinzi mapasipoti andakaapplya ndine 2 months back ndaapplya that passport. Zvikanzi unozoriita top up mapasipoti evana vako unozomaita top up muna February next year. Muri kupanzwisisa baba? February next year wozoita top up kuti ukwanise kuwana mapasipoti evana. Inini ndinosevenza muno muBotswana, mudzimai wangu ane pemiti, ini ndine pemiti, vana havana. Saka izvi zvaakutopa kutoti even mamarriji edu anenge ava kudisturbewa nenhau yemapasipoti. Hazvisi zvinhu zvokuti zvingatarisirwa kuhurumende inotarisira kodzero dzevanhu, inoongorora nezvekodzero dzevanhu, inonzi inoremekedza kodzero dzevanhu. Izvozvo hatitarisiri kuti zvinogona kuitika. Dei kwakunzi pashaikwa zvimwe zvinhu kwete zvakafanana nemapasipoti, nokuti mapasipoti anoafekta zvakawanda. So far anoexpire mapasipoti tiri kunoku, basa rinenge riripo, unenge wakaofiwa basa, unenge uchisevenza pasipoti rako reexpire, asi makore unenge wakapiwa kuti usevenze epemiti anenge achiripo. You are forced kuti udzokere kumusha undoapplya pasipoti, and unofanira kutori apply in time. Ino imagine uchinzi unoapplya pasipoti, iwochiexpecta pasipoti in 3 months time, iunoriapplya 3 months before expiring date. Wonzi unozoriwana top up muna February next year. zvino zviripo zvakatoitika pendiri kwete zvendiri kutaura kuti ndeita zvokufungidzira aiwa zvakatoitika pendiri it means that wakurudza basa riro because hakuna nyika inogona kukutambira usina gwaro rokufanira
mukoma shepherd ndoda kuti ndingonzwisisa pamuri kutaura nyaya yekuti top up apa nokuti kana isi tichinzwa top up unenge uchisa pamusoro pekuwedzera zvazviripo kuti zvingozara kana kudii vanenge vachiti chii kana vachiti top up yepassport
vanenge vachiti top up yepassport vari kuzama kutsanangura kuti kana uchida emergency passport handiti vanoti unoapply rising unoapply iri $56 ndo ordinary passport ine 3-6 months kana uchida re one day kana re 1 week pane maprices avanenge vakapa saka vachizoti top up vanoti kubva pamari yepassport rawa apply nekuti hakusisina pandakasika ukanzi hakuna passport rinonzi ndere emergency tiri kuapply maordinary passport anobuda after 6 months saka kana iwewo uchida passport rinenge riri emergency zvinoitika ndezvokuti ndo paya paunoapply unofanirwa kuapply ordinary first then wozonzi wouya nemari yetop up kuti passport rako richizogadzirwa rebude zvisine nekuti unayo ipapo kana kuti hauna ipapo it's a must ndo mutemo wakatonzi wakadzikwa ipapo kunzi hakuna passport rinoaplywa rinonzi ndere emergency unoapply ordinary wogara wopiwa period of time yokuti uzoita top up handi maona manji ndo panozoshanda the word top up kunzi iyayo unenge wakuyanawo uchiti like inini ndakanzi muna february next year saka muna february ndopendofanwa kuinda ndichiti ndauya kuzoaplya pa kuzowedzera mari pamari yayo ndakasiya zvakuita sokuti imari yechibatiso handi muri
kupanza saka zvinoi zvichireva kuti passport yenyu ye 6 months yeordinary yeya munotanga kuaplya pamunodzokera muna february inenge isati yaredi asi muri kuenda kunoisa mari yekuti muchiitirwa emergency manje
ndo zvitoripo kwete kuti kudii ndo zviripo ndezvokuti vanongo ini ndakanyatso kubvunza muofisi ndiotikazvangu kuti nditaure zita remunhu akandi
aiwa hatitaure mazita
hatisi kuva tinominate mazita evanhu ndakabvunza mozi zikanzi aiwa isusu chiripo tinoda kungotora mari totsveta tokunyorai mazita haasiri kuprosesewa mapassport ike zvino until hurumende yezimbabwe yakwanisa kuti zvinhu zvayo zvibalanse panyau dzemari havana mari yekuti vakwanise kutenga bepa rinoprocesa mapassport
Alright, mukoma maita basa mukoma shepherd thank you regai tipe mukana kune vamwe
ndatenda baba
thank you so much tungatana vajoseph chuma vanonhengo yecentral committee yebato rezanu pf vari parunhare togona kuvachingamidza
yabo mnumzana chuma siyakwamukela uhlelo mnumzana chuma
yebo ligani
hayi siyaphila singabuza wena
hayi iphilile lami
abantu bayakhala chuks lapha mani bathi liyaphambanisa abantu bafuna ukuphuma elizweni bayephanda uhulumende wenu uyehluleka ukudinda ama-passports kuhamba njani
well the statement engayizwayo ekhulunywe nguminister of home affairs honorable Kane Matema in Wange this previous week was that the situation is abangcono ukhulumende useyavelile imali to procure another machine so that the production can be raised from I think about 30,000 passports a day to about 8,000 passports which means that the izinto sezabangcono njalo ekhuluma ngokuthi hayi bebe le shortage yamapaper okwenzela ama-passports but there's been funds that have been availed by treasury I don't know kuthenge yonke into naleyo So I think, according to what you are saying, we must be seeing things improving in the near future.
And abantu kabagu tembi, kabali tembi, chuma ngoba. Isesi si discard, bechelu kutai, ama futa is mota, si right. Stoli mali, ama million, isesi le fueli, ekwana. Eza senela njenge sizwe kuze kube next year. Kodwa emagaraji nakula lutho. Betshela ukuthi hayi udubo lwemali soluright imali sitholakala la namhla loku kunjalo balithembe njani kulokhu eseliwukhuluma manje
well the most important thing is that the government through the ministry kumele bakhulume into eyiyo bengakhuluma into yokulinganisa kumbe ekuphosiso that is where it creates that animosity where the people might end up not trusting the Uhulumeni. So we've always encouraged the ministry officials, would you brief your ministers the proper things that happen? Because, as you know, ministers are run from the temtec level, so minister is a political figure who is given information by his officials. And if those officials don't give him proper information, you end up misleading or saying things that are not probably what they are supposed to be on the ground. Bodra, in the cardinal, it's our government and it's our system. We need to come out clean about it. Now, we're challenging. We didn't have paper, and we had an obsolete machine that was there in Dala, which was producing about 30,000 passports. But they since got the money to procure umtshina omutsha namaphepha angona afunakalayo.
Thank you.
So now it's a matter of us then having checks and balances and seeing that this what has been said done. That's like what happened with the Vesa Eskom issue, if you remember. Wapuma on social media, so carry out Eskom is die. And stuff like that. And well, because maybe of technical glitches or, you know, the banking system, it puts everything at all. Or apparently, whether someone has said, no, we are paying this money, but it was not yet paid, and maybe the minister is informed
that
the money is paid, then he goes out and says, no, we're paid.
Thank you, Mr. Chuma. Thank you, Mr. Chuma.
It's about communication and sending the right way to the people.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have a caller at Nem Tereri. Hello?
Hello, Magadiko.
Takasimba Babandia now.
Muruta or an Ashuga.
Vachoga.
Sugar kana kuti choga.
Sugar.
Inopedzwa nespoon. Sugar. Oh, Mr. Sugar, the sweet sugar.
Yeah,
sweet
sugar.
Aye, that's a sweet name.
Not
know what I
want to say. I want to say. Nekuti wakuru watakaisa pachigara wacho watutungamiri wanembavha isusu wano ngatinyatsoona kuti ka nyika yedu iri kuenda kupi nekuti nyika yedu upfumi hwese huri kuparadzwa endi wari kutora upfumi wachiisa kune dzimwe nyika saka mapedzesero ndiri kuti vana vedu isusu vachashaya chokubata kana kuti chekuzoita nekuda kuti iyo ipwano watakaisa imbavha.
Aiwa, vashuga niko kubatai muromo. Zvinonetsa kuti tishandise mashoko akaita saiwa nekuti hatina humbo wekuti tiri kutungamirwa nembavha. Ndofunga dai paire mbavha dziri kutungamira matare nema nezvitoks dai zvichiita mabasa azvo. Kana pasati panongedzwa kuti uya abaya achitungamira tomborega kuvanongedzawo isusu. Taura henyu.
Onai kuti vakuru izvezvizvi ukangoda kusimudza musoro ukangoda kuti tarisai wari kushanda kunyange mugovernment ukangoda kuti vangoratidzire kuti no isusu hatiti kufara nezvizvi wobva watorohwa musoro wobva watourayiwa izvezvizvi magetsi hakuna magetsi iye zvizvi mvura hakuna mvura yekumwa yakanaka saka todiwi takada kuti tichene kuti zvatinawo hatinawo zvakati saka tinzeiwo pakati pane zvakadai wobva watourayiwa.
Aiwa, terikupanzwa vashuga ameno tunga anoda kutaura kuna mashoko kuna vashuga.
Aiwa, tinotenda vashuga vatereri ndivo vawanda saka regai titore vamwe asi tinotenda nekupinda muchirongwa. Aha, siyabonga ushuka lapho la uyakhala ukuthi hayi uhulumende ngabe wenza ngcono kulalokho. Vamavinga vangabachila kupindura saka pinda yenyu vamavinga pachidimbu tisati tadzokera kuna vachuma.
Ndakaenda kungojekesa kuti mashoko atanga tiri kutambira pamusoro pedambudziko rekushaikwa kwemagetsi muZimbabwe kubva kune vari mukati vari kuziva zvinoita vari kutitaurira ivo kuti dambudziko guru inyika yekuti hapana mari vanhu vari kumagetsi vakatotora chinhano chekuti imwe nzira yekukamura chikwereti kunyima vanhu magetsi kuitira kuti vanhu vakagara murima hatibhadhari patona panenge pasina kushanda magetsi ipapo. Saka inzira yavari kufunga kuti vari kusevha nayo mari yekusapudza chibereko vasingabudi pachena. Dambudziko guru nderekuti mari iri kushandiswa zvisizvo inyaya yehuo necorruption.
Thank you there, Mr. Mavinga. Spenduke kuwe babu chuma uyavezwa bayakhala abantu ngitsho lo babu Mavinga lapha bathi utubo olumqoka elilalo njengohulumende ngolwenkohlakalo kalithembekanga imali liyayichaphaza lifake ezikhwameni.
Well, I can safely tell you that we might have had such situations in Senzangana before with all dispensation. But if you look at the new dispensation right now, from the Minister of Finance himself, the way our Titan and high speed through every demand to do so, we have only no song of the old Zama, we don't know. We might be only either accounted for. Hey, you have a window twice. What are the two Omunda Ashima when I Imalia Yatonja, Linden Zano? Then I'm under only have to come again, don't have a great training to show an Ali who is Jimmy Abumka to get away in Zimanga at Jamila Baba Manga. To be honest with you, right now, the Minister of Finance is really trying at every level to make sure that money that come in are accounted for and they are used for the right things that they are supposed to be used for. But the plain truth is that, yes, we don't have enough money. Our economy is in shambles, but we are working towards resuscitating the same. And if you see, there are a lot of measures and steps. Decisions again, everything, something on a positive outcomes are coming. And all we need to do now in government is to support those positive outcomes instead of sabotaging those things. So if we do that, we are bringing ourselves back to square one. But the solution is that let's all come together and see. And I've always said that, you know, I don't mind someone who criticizes constructively and proper solutions as well. Government will never be able to say that they know everything. We all need each other to advise each other, to show each other. Because the next follow, you do a session of corrections, you balance slowly, so after that, you return a correction time. You're supposed to do this, you're supposed to use that formula, and then you get it right. So everyone will be doing something in county, and he's doing the best, but that best might not be enough. There might be other better solutions. So if we come together and talk about solutions, then we become a nation. No, but the problem with us is that we are politicizing everything. Don't we do political gear nowadays? Everyone is talking politics. But we forget that this same politics just came now. Look at it. MDC was only formed in 1999. But Zimbabwe is the day in the history. So if people stop being on the lines of MDC, Zanu-PF, ZAPU, or whatever party, and think on the lines of Zimbabwe, then we start doing this same thing. No, but right now, if I tell you, Zanu-PF was not formed in my house. MDC was not formed in your house. So why are we busy preparing this political entity instead of preparing Zimbabwe, which is something that was given back by our mothers and fathers and brothers and sisters, yeah, God love. So we need to shift from political ideas and put them developmental ideas now and say, let's develop Zimbabwe together. And developing it means that you take out that jacket of your political party and wear the jacket of development and say, as MDC, I'm proffering this solution. As MDC, I'm proffering this solution to this problem. And then that way, we start moving forward as a nation. But now, if you have a slogan to point a machine like what we're doing now, we'll be stagnant. So I'm going to see one now, but guess what? The Zimbabwe that is going down is your Zimbabwe and my Zimbabwe, regardless of party affiliation, regardless of race or religion. So let us come back and remove politics and start building development, because I want to Zimbabwe will come up.
Mm-hmm. Thank you so much.
20 minutes before the top of the hour, and this is the Diaspora Forum on Live Talk. Tonight, we are talking about the enduring passport shortages in Zimbabwe, primarily because the government does not have enough money to buy passport paper. And tonight, we have human rights lawyer Dewa Mavinga and Joseph Chuma, a ZANU-PF Central Committee member, as our guests.
Tine muteereri ari parunare, tisataenda kuna Mama Vinga. Hello?
Hello?
Yeah, ndiani hao?
Hello, Mama, anyuko wa Jonga.
Makadi hii, Baba, mati ndiani zita?
Ndi Joseph.
Mkoma Joseph. Thank you so much. Murukupi? South Africa, taura yenyu tinzwe pfungwa dzenyu.
Jonga ndira kutaura nedzidzo idzo dzinonzi vachuma idzo dzezvanje. Vanachuma avo chokwadi vanochiziva. Chete kuti iwo havana zvivinge zvekuudza kuti honai vaidzi kwamuri kuendesa nyika kumakonero. Havana chivindi ichocho. Zvini pachena kuti huri huriko kuzanipi. Zanipiefu ndoye yauraya nyika. Mari inofana kuti iende kuhomwe yehurumende. Inombotanga yaenda muhomwe yana idzi vava. Vana idzi vozopewa vana chuma. Kuti vauye vatore nonsense dzavari kutaura pa radio yedu.
Aiwa, atitukane baba.
Vauya kutaura pa mkoma radio yedu isusu.
Mukoma Joseph. Mukoma Joseph. Mukoma Joseph. Ati kurudzire kutukana. Ati kurudzire kutukana mukoma Studio 7 iburiro reshiri dzose dzinouya dzichidya ipapo paburiro.
Kuti vanachuma vanopuwa ndovanopuwa imwe mari yacho kuti vave vataure zvavakutaura zvitakana nemusoro zvokuti kana kamwana kadiki Zimbabwe haichambodi kana kutaurirwa chirungu chaanozama kutaura ichi kuti Zimbabwe nhangwe isu tisina kudzidza taakutoona pari kufira Zimbabwe kuti ndepasi.
Regai
vatadza kuita zvavanoita muhurumende vodzoka voda kupemera mhosva kuMDC.
Regai tipe vachuma mukana vapindure mukoma Joseph maita basa. Regai tipe vachuma mukana vachuma.
Nemwe Jonga.
Taurai tinzwa. Taurai.
Nemwe nyana ida kuti nonga ungazondibata kana mangwana yavamanhanga.
Okay. Ibvaimango itaura.
South Africa vachiita regai pedzise. Regai pedzise. Vamanhanga vanopona kumaredhi South Africa kunovachitaura kuti iwo is not a Zimbabwe.
Vanogonakuvadzosa
vanopona kumaredhi South Africa vachitaura kuti is not a Zimbabwe.
Vanogona kunge vasiri
vachitaura izvozvo.
Vanogona kunge vasiri inzwai baba, vanogona kunge vasisiri chizvarwa cheZimbabwe. Pamwe ane South African citizenship, hatigone kuvapindurira. Kana tazowana mukana tichati vagopindura asi.
Ndozvandati kana uchida vanozviti Romeo, kana vachifona kumaredhi South Africa kunoku vanozviti Romeo, vanofona kuSFM.
Aiwa. Saka
Zimbabwe nabereki vavo vachiita mwana kadiki.
Saka havasiriwo. Havasiriwo, ndofunga kana vachifona ikoko, anofona ikoko ndiRomeo vamanhanda vanofona pano paStudio 7. Aiwa, tinotenda zvikuru, dai vanga vari pachirongwa tava pamukana vapindure vega, tichaona kana vakadzoka. Aiwa, ndizvo zvasi.
Studio 7 vachitaura nyaya
ndizvozvo maita mukoma Joseph zvanaida kuti handizvo kuti studio 7 haine hayo kuti uri chizvarwa chenyika ipi tinotambira mese aiwa tinotenda zvikuru mukoma Joseph tinotenda tine hurombo kuti nguva iri kuramba ichienda tine vateereri vamwe vada kupinda pachirongwa asi tisati atora vamwe vateereri tisati taenda kuna vamavhinga vachuma ndinofunga muda kuti mupindurewo zvava zvichitaurwa namukoma Joseph
I'll tell you what you showed that. In an idea, I would put the Ramuno. I said, I'm going to go to Ramatta, Ungo Tuga. I said, put Tuga to Gona, I see. In the Muna, I got a Guan. Ramuno, I'm going to Kanatina will run from Tao. It means that we have different opinions. But that doesn't mean that I must insult you. No, that means that I've not tolerated. And those made would be the Mustafa Bison. People must tolerate each other with their different views and whatever solutions you have to proffer, but not to insult. Well, I'm not insulted. It shows how little a man you are. If you're a big man, you don't insult. You engage, you proffer your views and solutions, and we all agree to disagree, or we all agree to agree. Yeah, that's how it should be.
Thank you so much.
I don't think I want to even engage him. It just shows that he's got a limited mind. So it would be a waste of time.
Thank you so much. Before we bring in a caller, let me give Mr. Mavhinga an opportunity, just 30 seconds, kungo respond. I'll have cheat out when I'm going to tell you, Mavhinga, to start a tour and I'm going to tell
you. Kana kuwanda nemuno ngavango tasa kuti tine dambudziko senyika yogadzirwa sei nhamo yatinayo kwete kuwanza mashoko ekuvanza dambudziko riripo mhosva inoripa haipedzi nekungotaura chete ndinobva tongada kukurudzira vatungamiri venyika yezimbabwe.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Please do stay on the line and tunga tinemwe muteereri.
Siqhubeke ngohlelo sesisiya emaphethelweni sesisalelwe imzuzo elishumi lantathu. Abasanda sixhuma kodwa singumsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lweDiaspora Forum kuLive Talk. Namhlanje sikhuluma ngodaba lokusilela kwama-passports elizweni. Abantu abaningi inkulungwane lenkulungwane maybe izigidi zi-stranded bafuna ukuphuma elizweni abantu kodwa kabenelisi ngoba uhulumende kalayo imali yokuthenga iphepha lama-passports. Tine mtereri parunare wakadi yako mtereri.
Ndinofara mkoma Ntunga namkoma Jonga.
Ndimkoma Donald ka.
Ndimkoma Doni. Mapina muchirongo atipiwe pfungwa dzei.
Ndinotenda nokuti ziva nenzwi rangu. Ndoda kumurusa vamabhira navamazinga navamwe vanhu iye vacho mavangazoti ndavasiya.
Aiva vari kuzvinzwa.
Ndisati nhangu ndaenda kure kure ndoda kuti ndisati ndakangamwa zvanda kutaura patopiki iripo. Ndoda kutaura pamusoro pavamanhanda hakuzi kuti tinovenga vamanhanda. Vamanhanda vanofona sezvataugwa nemuteereri apedza pafm. I remember mukavabvunza vadhe vamavhinga vanokuudzai the same. Pane musoa ivavafunza vamavhinga vachitaanzvara vakaita nderikiri kubvunza purezidendi kana kubvunza minista wehome affairs. Vamavhinga vakafona hapana kana vhiki mbiri pafm ipapo vakatifona vanzwa Dr. Home Affairs minista womusouth africa vamuskadeni vari pared vakafona vamavhinga vakavunza vachivhunzira zvemadhiraivha matrak drivers nyaya idzizi dziri kuitika zvinofobian kana kuti dzemagwaro munozvi mufambisa sei. Ndakapindura Dr. Musadide ndikavatumira meseji vadhe vamazinda ndikavati havagona mugomo vamanhanda ndo radio same radio station inotirwa navamanhanda everyday vanofona everyday vachizvitirwa miyo apa vakona maipod hapana munhu asingazviti vadhe vamazinda vanoshanda muno vanotozvitangwa seizvabva chemuno
vamukoma mambo ndoda kungobvunza mubvunzo mumwe chete kuti chii chinoita kuti mubva maziva munhu achifona parunhare kuti uyu ndimanhanda uyu asi ari kuzvitirwa miyo.
Mukoma Jonga, pavafona vamanhanda apa mavatovaziva nezita mukati ndivamanhanda ini mandiziva nezita
nekuti imi munogara muchifona pano
Mukoma Jonga voice rangu izvozvi mukataura kana mukaenda kuSW Radio Africa ndokwanisa kunzwa nzwi renyu ndimukoma Jonga asi tandanzwa zita renyu
Alright. Saka tapanzwa ipapo mukoma mambo asi nyaya hombe yatikutaura ndeyo kumatambudziko emapassport nezvimwe zvakadai no tikapedza nguva tichitaura zvavamananda vasiri pachirongwa dambudziko ringagadziriswa sei.
Dambudziko nderekuti hurumende yedu ngaibvume kuti yakundikana mukoma nokuti zvimwe zvinhu zviri kukodzera zvoita nokuti hurumende iyi haisi kubvuma ndo one thing. Kadinaya syndrome ndokari kuuraya nyika yedu. I remember muno minister of Lindi wechizulu achiri foreign affairs minister kuno vakatomboti Zimbabwe tokwanisa kubatsira asi ndakaita kuti nyaya inenge iripo ndekuti ava vabvumiwa navachuma vanoreze everything is going well ndopane nyaya ngavabvume kubatsira mucharangarira here kana mucharangarira mukoma vamaluleke vachiri gavhena kumasvingo tatas maluleke vakambotoramba maMCO kuti abatsire munyika takuna munhu anobatsira muprovinsi mangu saka kati dati nyaya syndrome nderi kuuraya nyika kudai kana ukabvuma kuti ndakundikana.
Thank you so much. Maita basa mkoma Donald, thank you. Tinemwe mtereri parunare, hello?
Hello?
Yes. Yeah, linjani.
No, ndinotaura, ndinonziva Douglas Mukonzi.
Mkoma Douglas Mukonzi, muri kupi?
Ndiri kutaura ndiri kuno kuBotswana.
Botswana, mapinda muchirongwa tipe pfungwa dzenyu.
Ndinotenda zvangu baba nenguva nokushatirwa nokugumbuka nokudii kunozobuda vamwe vakunge vanotukana asi hatisi kuzodaro.
Ndizvozvo.
Right. Nyaya yavamanhanda. Vamanhanda vanoedza kunge vanogadziridza nyaya.
Asi tachida kutaura
vanenge vakamirira zvanofi.
Muko yeye hatine hedu na affiliation yemunhu asi ndachida kuti titaure nyaya yatakatarisana naye dambudziko. Tasarwa nemaminutes anoita 9 minutes chet kuti titaure nyaya yemapassport dambudziko riri kuitika iri. Ngoti 30 seconds ga.
Nyaya yemapassport mukoma yakangofanana nenyaya dzese dzimwe dzakakanganisika dzikukanganisika muZimbabwe. Zvakangofanana. Ini ndiri kutaura pamairano yemapindiriro anoita vana manhanda dai vaida kugadziridza nyaya havaitaura vachisapota zvinhu zvavari kutonyatsoona kuti zvinhu izvi zviri kuenda musango. Kana uruda kuti ugadziridze chinhu unopa solution yakakwana yodairwa nevanhu kunokuku.
Ndo zvatiri kuda kuti mimi muite manje kuti tipei solution izvozvo. Ndo zvatiri kuda kuti muite izvozvo.
Solution ndeyekungoti hurumende inofanirwa kuti igare pasi. Tinoramba tichidzokera kushure kumwa chete kwokuti hurumende ngaidanzane nevamwe zvinofanana nevemvc vogara pasi votaurirana voonesana kuti toita sei. Panenge pasisina mukuru, panenge pasisina mudiki, votaura vobuda nechimwe chinhu. Nokuti vana manhanda vana chuma vakaramba vakaomarara vakaenda kudivira izvozvozvo vachitaura vachisapotana zvokuti government yakadii.
30 seconds dzapera manje.
Vachitaura nyaya yokuti avo vakamboenda here kunoona president.
Thank you so much. Thank you so much, Mukoma Shepherd, Mukoma Douglas Mukonzi, vari paBotswana. Tiri kuitira titore vamwe vateereri. Thank you so much. Handofunga tine vamwe vateereri ntunga.
Hongo jonga vamanhanda vanetsa pastudio 7 hamenotovapa mukombe kana nekunetsa chete.
Tinovapa mukombe nekuti vanenge vachitaura zviri kuita kuti vamwe vanhu
vagumbura vanhu vamanhanda. Producer wetu satinga avanyavalaleli lapha vanenge kodwa isikhathi sesihambile mpela sesale mzuzo AC khombisa kuphela ukuba nasigqibe uhlelo. Mnumzana Chuma, si ubuye kuwe. Kahle kahle sike sezwa uminister of finance ekhuluma ukuthi uza introduce i supplementary budget. Ubona kulokusebenza ngendlela yini? Ubamba kuhle umsebenzi ubaba umthuli okungenza ayithole maduze imali yama passports ngoba i priority le enjalo kumele iphathe ngaleyo ndlela
njengoba ngithilo maphambeleni
Ishubana uMinister of Home Affairs ukhulumile eThekwini watsho sobala ukuthi uhulumende useyidingile imali yokubana kudinga umshini omusha oza increase i-production yama-passport from 3,000 passports a day to about 8,000 passports a day. Njalo uthumile le mali ukuthi la amaphepha atholakala. So now we want to await and see, and it's about all Zimbabweans. Ngoba nxa ipasport iselakala iyaselakala lo wezanu PF kumbe wembitimbo whatever party iyabe iselakala. So it's now up to us now to monitor and oversee that what the minister proclaimed esewangene kuyathutha yini. Then it becomes our duty as Zimbabweans to say, minister, you say this but we are not seeing any improvement. What is happening? He must then come back to us and tell us. And Parliament as well must be the forerunners of that. That's the member, I mean, that's the duty of parliamentarians. One of their roles is to play oversight on the executive. To say, what you as a minister say, and we must hold you accountable to that. You say that anything in China. In China, I'm going to see how far we are. It must be in public domain. The minister must tell us, China, and then what is happening? And we must monitor that and then have a much checks and balances. Because you see, what happens is all that we must remember that in those ministries, you have other civil servants there who will actually be working for government, but working against government. And that's a fact that is alive, which is there. I want to sabotage from within. So we need to now be there and play that oversight a role as citizens of Zimbabwe.
You must
question the minister through our members of parliament, the same, especially on that question and answer segment. Members of parliament must be checking those ministers in touch. You say, what you pronounce? Why is it not happening? And the parliament is allowed to ask the minister to give them a full statement about the situation at court.
Thank you there.
And address parliament and tell them why things are not happening as he had said they should happen.
Thank you there, Mr. Chiuma. Siyabonga Chiuks isikhathi sesizilong mangoyi kahle start umlaleli sibe sigqiba uhlelo jonga sinemtere.
Hello, etinemtere parunare ndiyani vari parunare?
Vanyashano.
Vanyashano makadiko.
Ipo makadiko vari kuBotswana apo.
Vanyashano kuBotswana taura itinzwa Vanyashano 30 seconds nguva dzaku mhanya.
Ozvakanga maita baba. Nyaine itika kazvinji ndeyo kuti ofanha kuteerera kana makritisizi kuti sei munhu akritisaiza kuti zvamuri kuita zvakaipa. Kutaura kuti zvakaipa iti minzi pane zvimwe zvinhu zvenge zvakatinakei panokuti kana akanzi hurumende yakanganisa pakati hurumende ndaibvobvuma kuti oaita kana takanganisa saka todii kubvunza kune vamwe ndokuti nyika handi chichara chinhu hachipanyeinda zvichireva kuti pane vamwe vanhu vakasiyana-siyana vane maonero akasiyana-siyana ekuti nokwanisa kufambisa nyika tenderera mberi. Kuite kumhanyirira kuti munhu kana ati hurumende yakanganisa pakati ndoati arivapandukira hurumende izvozvo hazvina kwazvinoisa nyika izvozvo. Nhasi unoti kuchema nyaya yeforeign currency madepartments estata samvura magetsi zvese zvapfugama zvese ezvese zvakumapasipoti nenyaya yekuti foreign currency ezvese vanhu vanuma foreign currency ava havachada kana kuinvesta muzimbabwe. Why? Just because hurumende inenge ichingotaura kuti anenge angotaura kuti makanganisa machanisa mazizvo ari kupandukira hurumende ofuti.
Thank you maita mukoma.
Thank you there. Time dear Famba. Mr. Mavinga, let's have your last word.
Okay, Mike.
Mr. Mavinga, in 30 seconds.
Hello, can you hear me? Yes. The government of Zimbabwe is serious, good president and human rights.
Hello, Vama Vinga. Takukunzwai, taurai, yes.
Wangu hurumende yeZimbabwe ngaitungamidze kodzero nekutungamira zvakanaka kuita kuti zvido zvevanhu kodzero dzevanhu vese zvichengetedzwe mari ifako iwe sei kumakasa kana kudhuga isatiswe nenzira yakatsarukana tigone kuwana zvakati koshera munyika zvinosanganisira zvitikinyani zvekufambisa mapasipoti nezvimwe zvakadero. Hurumende kuti ngaigamuchire chokwadi chekukondewa kwayo yokumbira nyanzvi vana mazvikokota nevanoziva kuti vabatsire kuti nyika igone kuenda mberi. Nyika haingaende kumberi kana vanhu vachiita humbimbindoga pakutungamira. Ngavavhure vataure kuti takakosha mitemo yedu yenyika, ikodzero dzedu, tosonga zvakanaka tichienda mberi.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Mavinga, and we are out of time, but thank you very much, human rights lawyer Dewa Mavinga, and Nabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, as well as ZANU-PF Central Committee member Joseph Chuma Gwanele, Olivalelisayo, Muntunga Milinko, Mo.
Neni, Jonga Kandemiri, Nchitenda Vose, Vateriri, Vakwanisa Kupinda Mchurongwa, Vangawa Chitera, Varumatima, Nainyika, Nemi, Musina Kwanisa Kupinda Mchurongwa, Totiramba Yamaka Tsigira, Studio 7, Denyu, Morara Fakanaka.
Navama Nanda, Futi.
Navama Nanda, Namkuma Donald Mamboma. Ndizozo.